hatina kumisa takati timboti zororei ndichana nekuti anozorora ndiari chasimudzira rwendo tikati pazvirungu takatakasuspenda sirike takati timboti zororei paive paitika mhingampinyi dzakawanda vanhu varaidzi vanga vakuvhikitimaizwa panga pane mashoko akawanda saka takati ngatimbodzokere kumashure tiongorore kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei ndokuchizosangana naminista nemakurukota evamwe hurumende nevakuru vepublic service commission ndokuwirirana kuti tichasangana svondo rino asi nhasi wachina musangana usati waitwa zvinova chinhu zvinoratidza kuti zvese zvakaitwa izvi zvakaitwa in bad faith government haina kuita zvinhu zvese zvaiita in good faith zvinoratidza kuti tagara tichingodzira nematsotsi chavaita kuti vanhu vadzokere kuzvikoro vaite international image iri correct kuna kuti vanzi kuzvibazwa zvinhu zvakanaka asi vachiratidza kuti vakatikanganisira zvinhu zvedu ende hapana chabuda ipapane zvatanga tichitirai kuti titaure navo asi chiripo ndechekuti iye zvino izvi nhaurirano dzati hazisati dzaitwa asi tsamba takanyora tivarevuchidza kuti zvatakawirirana zviya ngatiite izvozvo takamirira nhaurirano idzodzo zviri pachena kuti vatotanga kuvhikitimaiza mamembers edu vakuzunzai kuno mazita nemaadhiresi ekudzimba mafoni number zvatati tingatarisi nepamusana pau zvinoratidza kuti vanhu vati kudzira navo ava vanhu vatongori neutsinyena kudhara
saka matanho amakutora ndeapi tichiona kuti nhasi musi wechina svondo ratopera iri
chiripo ndechekuti hapana chinonetsa kana tikanzi ngatisangane nhasi natwovu yeemu kana natuyeemu tinosangana nepamusana pekuti isu tiri vanhu vanoti any time tinogona kusangana totsvaga solution nekuti chiripo ndechekuti tiwane solution chekutanga ndechekuti takuchisangana semasangano ese nefunga kuti panopera zvavanhu nhasi ndichanga ndakurudzira masangano echekuti tisangane mangwana kana takwanisa kudaro totiratidza hurumende yedu kana rwendo rwuya rwakanga chambotambozorora panapa tongorusimudzira futi kubva mande kana tuesday kuendera mberi nepamusana pekuti chiripo ndechekuti hurumende yakuda kuti vashandi vapandukire maunion nepamusana pekuti vanhu vanenge vaine masystems ari correct avanogona kuabhuza enezvo vashandi vakawanda yakuti maunion akatitengesa asi hapana ari kutarisa kuti chokwadi ndechekuti dai tisina kumira ipapapo vanhu vakawanda vangadai vatodzingwa kumabasa
asi hurumende iri kuteverawo here zvivimbiso zvayakakupai pamakambogara pasi svondo rapera
sofa hapana kana chimwe chete tataona ndozvari kutaura kuti vanga vachiita zvinhu in very bad faith they did everything in bad faith ende kuratidza kuti havasi serious have ignored us completely hapana kana effort yekumbotiingenjawo kuti vaveduve zvinhu zvakabira papi takadii takadii nepamusanapo taaida kuti vanzi varaidza vadzokera kuchikoro varaidzi vadzokera kuchikoro vakuti vazvikitimaidza vari ikoko kunotsidzirwa nemahofisero vari kuotsidzirwa kunotsidzirwa nemaiti vakutsidzirwa nemaiti kuri kufambwa muzvikoro nemota dzisina manhamba pureti vari kufamba kureva kuti ticha ndiye atoparumana nzombe kuti uku ane nhamo uku ari kudzvanyirirwa
mi mune tarisiro here yekuti munge muchienda kune mamwe mapazi ehurumende akaita sebazi rezvashandi
iye nezvi tanga tawirirana kuti tanyora tsamba dzirikuenda kupalamendi nepamusanapo tobhilivha kuti paramendi is a very necessary and critical arm nekuti panenge pachiitika zvese zviri kuitika izvi tikandiwo kupalamendi vagona kunzwisa zvatiri kutaura nepamusana pekuti zvabuda pachena kuti nyaya iyi haigona kungodhiliwa nepublic service naminista chete iri todova mumakurukota ehurumende kuti apindire nepamusana pekuti tatiraya kuexecutive zvaramba takuda kuenda kulegislature tikabva ipapo tienda kujudiciary